Musangano wezanu PF hauna ushamwari uye zvekare hauna kudyidzana necrisis coalition. Nhengo dzemusangano wezanu PF hadzina kudyidzana kwadzinoita nako necrisis coalition. Saka naizvozvo hapana pangawanikwa vanhu vezanu PF vari bhizi kupinda musangano wecrisis coalition. Aiwa, mamemba hatishei manemba mamembers necrisis coalition. Zvakare zvinhu zvaakunyadzisa kuti kunyangwa vamapepanhau kana kuti vanotepfenyura havachakwanisi kunzvera chokwadi nenhema, vakungoramba vachingoti zanu PF pose pose. Hazvina kunaka izvozvo kuisa bato redu munyaya dzisina kunaka nekuda kwokuti munoda kutsvaka kungoti pose paitika chakashata kunonzi musangano wezanu PF wanga uripo.
Asi vamugwadi, crisis in Zimbabwe coalition inoti vatsigiri vezanu PF ndivo vakarwisa nhengo dzavo mumusangano wekubhulawayo uyu.
Vanhu vecrisis coalition vari kurwirana zvinzvimbo zvavo, tinozviverenga mumapepa. Ngavatore responsibility vagadzirise dambudziko riri mumba mavo. KuMDC kukarwiswa, vakarwisana vamai kupi vakada kupisirwa mumba kumba kwatsvangirai kurufu, zvinonzi zanu PF. Vachamisa vakarwisana navamwonzora, konzi izanu PF. Vamwonzora navakupi vakarwisana, konzi izanu PF. Vakadzingana muparamende vachinyorerana matsamba kubva kumakanzuro vachidzingana, kunonzi izanu PF. Nhasi vecrisis coalition vorwa pachezvavo, kunonzi zvekare izanu PF. Aiwa, taakukumbirawo kuti munyare musangano wezanu PF. Musangano wezanu PF nenhengo dzavo uri bhizi kuita basa rokuvaka nyika sezvinotaura mutungamiri wenyika, kuti nyika inovakwa nevene vayo, nyika inotongwa nevene vayo. Ndo basa riri kuita nhengo dzezanu PF idzodzo. Iroro kwete zvamuri kutaura izvi hazvina maturo, uye mashoko iwayo hatidi kumanzwa zvakare.